vachifura msangano wechidiki varume mabhizimusi nevanoda kuita mabhizimusi kumasvingo nhasi vakasikure vati mitemo yekupa upfumi kuvatema inoda kugadzirisa musiyano uripo pakati pevarungu nevatema. Pasi pemutemo yekupa upfumi kuvatema, makambani ose ekunze anofanira kupa zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kuvatema vemunyika. Vakasukuwere vati ivo pachavo havavengi vachena nokuda kweganda ravo, asi kuti zvavasingafariri kutorwa kwakaitwa upfumi hwenyika nevachena. Vatiwo vasati vabuda muhurumende vachatsvaka mushandi wechirungu anovabikira kana kuvashandira mugadheni ravo. Vakasukuwere vabvuma ivo kuti chirongwa chavo chekupa upfumi kuvatema chine zvakakanganiswa zvakawanda, asi izvi hazvadzoreri shure pakuona kuti vatema vatora upfumi hwavo.
Let us not be happy because somebody has come to do it for us. Let us celebrate our own success. Let us accept that along the way we'll make mistakes. We'll fall along the way, but must be ready to be the next man and move forward.
Vakasukuwere vachiropodza gurukota rezvemari vatendai biti vachiti vari kuisa zvirango kune vechidiki munyika nokusavapa mari dzavo dzezvirongwa zvakasiyana siyana. Vakurudzirawo vechidiki vakawana zvikwereti kubva kubazi ravo kuti vadzosere zvikwereti izvi. Vachitaura pagungano rimwe chetero, gavhuna wemasvingo vaTitus Maluleke vati chirongwa chekupa upfumi kuvatema chicharamba chakatarisana nematambudziko nokuda kwevamwe vanhu vari kukudzira vechidiki kuti vasiyane nacho.
However, there has been a contaminated approach to youth empowerment in Zimbabwe, whereby government organizes practical schemes to empower the youths, whereas some foreign sponsored agencies prevent the youths from participating in those empowerment schemes.
Musangano wemazuva matatu uyu wapindwa nevanhu vashoma uye wakarongwa nesangano reYouth Initiators Association of Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Obed Pepkai.